Vacha misa vatu chirwere che-COVID-19 chinoda kuti vana veZimbabwe vaite muonera pamwe kuitira kuti vakwanise kukunda chirwere ichi. Vacha misa vati bato ravo rinotenda zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika izvo zviri kubatsira kusimudzira zvipatara zvomunyika apo nyika yakatarisana nechirwere chedzihwa mupengo ichi.
Ndichitenda vari mudiaspora kuti vari kuita basa rakanaka kutamba vachirangarira kumba ziva kwavakabva. Tiri kuona maPPEs nevamzina bhizimusi vari kubata basa guru, vaprivate citizens vari kungouya vachibatsirana nenyika. Tazvitenda zvikuru izvo, tinozvitenda nokuti vari kubatsira nyika kuti ive nechimiro chakanaka. Munoziva mahospitari edu rinongova zuro rakapinda nyoka kana dongo, nokuti hapana kana moto unopfuta ikoko, utano hauko, mashonga hakuna, zvinhu zvikwanisiro hakuna, madokta edu ari kuyaura nemanesi.
Vachamisa vati havaoniwo zvine uchenjeri kuvhara nyika yese, vakati vanoona sekuti zvingabatsira zvakanyanya kana kukaitwa tsvakurudzo kuonekwa kuti chirwere checovid-19 chakawandira nzvimbo dzipi kovharwa idzodzo.
Ndikati hazvisi zvinhu zvakazara neuchenjeri kungotinongoti taakuvhara zvose. Tinofanira kuvhara, asi tichionawo kuti pakuvhara kwatiri kuita uku tinovhara nzvimbo nenzvimbo dzatinoona dzakanyanya kuwanda chimbwa mupengo cheurwere. Asi kana tichidaro tinofanira kunge taona kuti ndekupi kune nzvimbo iri kunyanya kubuda urwere. Kusina tosiyana chiita basa nemazvo, kune kune urwere tombokuvhara.
Vachamisa vatiwo hurumende inofanirwa kutanga zvirongwa zvokuderedza uwandu hwevanhu vari mumajere pamwe nekuona kuti vanhu vanopara mhosva diki vapuwa mitongo isingavaise mumajere senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi mumajeri umo vanhu vari kugara vakamanikidzana.
Dzivirira kunyanyanya kumatongo, tinofanira kuti vanhu vange vachitestwa, tinofanira kuti vanhu vange vachiscreenwa, tinofanira kuti vane mhosva dzimwe dzakareruka vabudiswe mumatorongo, tingosara nenhinhi vane mhosva dzokuti dzinoti dzinokatyamadza munhu wese, asi tambozama nepatinogorapo nokungosungana nezvinhu zvisina mhaka zvokungopomerana izvozvo izvozvo sezviri kuitwa navasikana nanavasing'ono nana fadzai mahere izvozvo. Tachiti ndo zvimwe zvinofanira kuti zvinge zvisingaitwe kuitira kuti nyika yedu ifambe zvakanaka. Netumwe tumafainiwo twemhosva diki diki, hongu mhosva imhosva, asi kune dzimwewo dzokuti tinofanira kungotarisa kuti nenguva yatiri vanhu ngavapuwe mafaini kuti vange vachibhadhara vari kudzimba dzavo vachiitawo zvavanofanira kuita.
Vachamisa vakurudzirawo hurumende kuti ibatsire vanhu vari kutambura panguva ino vachiti vana veZimbabwe vakawanda vanorarama nekuzvishandira, nekudaro kuvharwa kwenyika kuri kuvasiya vari parumananzombe.
Zvelockdown musangosvika moti tasunga vanhu, inopedzisira yabreakdown kana kusunga mbira dzakondo, kana moti vanhu vasashanda nokuti miroma haigoni kusungwa, matumba haagoni kusungwa, upenyu haugoni kusungwa, mhuri hadzigoni kusungwa, kurarama hakugoni kusungwa. Saka ngatigadzirewo kuti panenge paitwa malockdown totsvaga chimbi tsvakurudzo kumari iri munyika, kumari iri kunze, yamwe yataka takambosendeka parutivi kana tisina, yatatimbonokora yatichiba, ngatimbomira zvokuba, tomborangarira kuti tofanira kubatsira nyika kwete kuba, tofanira kubatanidza mari yatinayo kwete kuiba kuti zvinhu zviende mberi. Ndo chikumbiro nekukurudziro yandiri kupa kuti vanhu vapuwe chikafu munharaunda dzakasiyana, mumasabhabhu, kumaraini, nokuti vanhu havana chikafu. Vanhu
vachamisa vakurudzirawo hurumende kuti iite tsvakirudzo dzakazara vanhu vasati vatanga kubayiwa nhomba yecovid-19. Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano replatform for youth development vaondiwayo vati mashoko atarwa navachamisa ekubatana nekuitwa kwetsvakirudzo pasati patorwa matanho ekudzivirira chirwere ichi akakosha. Vadliwayo vatsigirawo kuti zvakakosha kuti panguva ino nyika iri palockdown vanhu vawaniswe rubatsiro.
Zvavachamisa tauta ndekuti pasango anange zvingapave neplani, eproper plan yekuadresa necovid-19. Inshoti vataura kuti government haina proper plan yekuadresa chirwere ichi, nekuti vari kutaura kuti hapana social safety net. Lockdown ikauya ine yavanoafecta kuvhiti zvito kuti tida kubatsirana kuti vasaafecta necovid-19, but lockdown kwacho zvingaafecta vamwana. Saka izvozvo zvinofanira kuongororwa kuti vanoafecta ndevapi uye zvavakawandira kupi. Chinhu chionekwa izvozvo zvinozoita kuti kana ii lockdown yoitwa yoitwa ichizikana tokuadresa vanhu vapi, tokubatsira vanhu vapi, sangachitongokanda kuita lockdown.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende nemashoko avachamisa ya sezvo nhare mbozha dzemunyori mubazi rezvekuburitsiko kwemashoko vanik mangwana yanga ichinetsa kubata asi vachitaurawo kunyika nemugovera mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakatiwo vanhu vashande pamwe chete kurwisa chirwere checovid-19
chirwere ichi chinouraya asi chinokundika kukundika kwacho kunoda kuti tese titeerere mirayiro iri kubva kuhurumende tikadaro tinopfuura tigova noupenyu hwedu zvakanaka zvakare iko zvino tikupa mutemo wekuti mugare mudzimba musafamba nekumabasa tingoti vane mabasa asi vakwane kuti tiyamise ndo vanoenda vazviita kati mirai tichiitira kuti tikateerera zvose izvi tinodarika tigodzokera muupenyu hwedu hwamazuva ose
vamunangagwa vakavimbisawo rubatsiro rwavakati ruchange ruchipiwa veruzhinji asi havana kutaura kuti rubatsiro urwu ruchapiwa vanhu rini nyanzvi munyaya dzeutano pamwe nedzimatongerwo enyika dzarumbidza zvaitwa navachamisa zvekushandisa dandemudande refacebook kutaura neveruzhinji zvichiti izvi zvichaita kuti vanhu vasaungane munguva ino yechirwere checovid-19 mashoko avachamisa ndeekutanga gore rino vachitura mashoko kunyika yose ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.